Zuva ranhasi taenda kumusangano kuHarare Central Police Station weJoko. Mumusangano maive nemapurisa wangu achitungamirwa naDispo veHarare District vanonzi ivo vasaunyama. Maive nemasoja akapfeka uniform dzavo kusanganisira maprison officers angakapfeka uniform dzavo nevamwe varume vatanga tisingazivi zvedu nemumwe mudzimai azotaura kuti iye ndeye kuHarare City Council kunyange zvavo masai vanhu ava hatina kunge tavapiwa. Kuti tiende kumusangano muyanga iri nyaya yekuti takange takanyora tsamba zvinoenderana nemutemo weZimbabwe kuti kana muchida kurakidzira muZimbabwe munonotifya kunonzi kuudza mapurisa kuti vangovowo vaine ruzivo rekuti zvimwe pane vachasangana vachizorakidzira zvavanenge vachiita.
Zvii zvabuda pamusangano uyu nhasi?
Musangano uyu chavabudisa chaicho chaipo ndopasina, asi kuti tatozodzingwa kuti budai muno mumusangano mushure mekunge Dispo Saunyama vange vachibvunza zvinhu zvisina kana chekuita nenyaya yekuti takataurira mapurisa kuti tichange tichirakidzira rudo rwedu rweZimbabwe musi wa18 February, Valentine's March yataida kuita sevana veZimbabwe.
Muchaenderera mberi here nekuratidzira?
Isu sevana veZimbabwe, Section 59 bumbiro remutemo inotibvumidza kuti tinge tichitaura zvatinoda wedza kunyunyuta kana kuti kupembera nyika ino. Saka tinotedzera Section 59 yebumbiro remutemo. Saka isu tinoenderera mberi nezvinotaurwa nebumbiro remutemo. Chiri icho chimwe chinhu chatiri kutaura pakumacha apa kuti vana veZimbabwe tine mutemo unotibatsira, mutemo unoita kuti Zimbabwe ive nyika inonzi Constitution yeZimbabwe. Ngatishandisei kodzero dzedu dziri muConstitution uye ngatitevedzerei isu sevana veZimbabwe Constitution neavo mapazi ehurumende anofanirwa kunge achishandira vanhu ngaatevedzere zvinotaurwa neConstitution, kwete kuti vanotirambidza zvinhu zviri muConstitution nekuti havana masimba ekuita izvozvo.